Mutambi akaita mukurumbira zvenyika anoti zvaakakanganisira nyika nemhuri yake aive achiri mwana mudiki zvekuti ave kuda kuzvigadzirisa nemosquito boxing academy.
Tinotemawo kunyika yedu yeZimbabwe kuti zvatakaita takaita. We're very young at that age, at 23 years of age. Ini ndanganisinawo guidance anonditaurira kuti zvawaita zvidai wachidai 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 but semwana mudiki yes I miss.
Anoti nhoroondo yake yekurasika muupenyu yamupa shungu dzekutsvaga tarenda retsiva mune vechidiki kuti vabatsirikane muupenyu hwavo. Muupenyu hwake zvenyika akaita zvakawanda kusanganisira kutsika munhu nemotokari iye asina residency. Mazuva ake kuAustralia muna 1996 mutambi wetsiva uyu anonzi akatora zvipo zvegungano avanyepera kuti mwana wake aive ashaya kuZimbabwe iye asina. Pamusoro pezvo akamboda kuzviuraya nemushonga wemakonzo anetsana nemudzimai wake nemhaka yekurara kunze asi izvi anoti zvaive zvohwana hudiki. Arifonso anoti auda kuraridza vana vechidiki vachamupa chiremerera kwete vanomuyeuchidza zvekare izvo ari kuda kukanganwa.
I don't need to train someone who tried to remind me what I'm trying to forget. You know, I need someone who can mend my life and also mend his life or her life to go into the straight road, you know, because sport there's a life.
Asi anoti muZimbabwe mune tarenda rakanyanya vana vanogara mudzinzira avo vasina anochengeta vanoshedzwa kunzi ma street kids asi vari kushaya anova simudza.
I was a champion. So that guy, if I took that guy into boxing to use his skills of sleeping in the street, kurakapuga makan box, kurakapuga chi, kushaya chikafu, kushaya kugeza, kushaya munanotengera hembe, to turn that mind into boxing, they're champions and they are world champions.
Zvenyika akatora mukombe weCommonwealth weuremu weflyweight muna 1998 akaudzivirira kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.